Kana shokora uya risina kunaka ndichanzwa nani
kure kure kure
dai ndine mapapiro dai pururuka kudzoka kumusha mai vanorwara ndiri kure ndinonzwa nani
kure kure kure
kure kure
kure
kure
kure
Mifananidzo yava kundiita marwadzo nekuti andisi pedyo nemi Maria ndinotsvaga iri kure asi rudo rwemusha ruri pedyo kana ndingavana mapapiro nasi ndaibhururuka ndotsoka kumba Mwari ndinemi here
tinemi
mburi yangu yakachengeteka
here
Mwari ndinemi here
tinemi
Muri yangu yakachengeteka
here
Itachengeteka ndinoda kudzoka kumusha Mai vanorwara ndiri kure ndinonzwa nani Baba vanorwara ndiri kure ndichanzwa nani
Hey!